This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyu dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Maniro akanaka vateereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechishanu ndira 30, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti hezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoitwa sachigaro mutsva weAfrican Union.
MDC yoenda kumatare ichida kuti sarudzo dzemabai elections kuMount Darwin West neChirumanzu Zimbabwe dzisaitwe kudzamara zvinhu zvaitwa zviri pamutemo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi yechiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wevatungamiri veAfrican Union wavhura zviri pamutemo nhasi. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachisarudzwa zviri pamutemo kuva sachigaro wesangano iri. VaMugabe vachange vari sachigaro kwegore rose. Mutorodo wenhau Sandra Nyaira, uyo ari muAddis Ababa kuEthiopia, anotipa nyaya inotevera.
VaMugabe vapururudzirwa nevamwe vatungamiriri venyika dziri muAfrican Union apo vapiwa chigaro ichi. Izvi zvinoreva kuti vaMugabe vave nezvigaro zviviri, sezvo vari zvakare sachigaro weSouthern African Development Community neAfrican Union. VaMugabe avo vatora matomu kubva kumutungamiriri veMauritania vaMohamed Ould Abdel Aziz vatenda vamwe vavo nekuvasarudza kuva sachigaro, vachiti vanoziva uremu hwebasa racho.
Let me at the outset express my deep appreciation and gratitude to your excellencies, heads of state and government, for the honor and trust.
Ndinotambira basa rekuita sachigaro weAfrican Union ramandipa, ndichitenda zvakanyanya ndichizivazve kuti ibasa rakaiwanda rinoda kuitwa zvakawanda, asi tinotokwanisa kuzviita kana tichinge tichishanda tese semhuri yeAfrica kuti tisimudzire dunhu redu reAfrica.
I humbly accept your collective decision.
Vachitaura mumashoko ekutambira usachigaro uhu, vaMugabe vati vachange vachikurudzira vamwe vavo kuti vashandise zviwanikwa zveAfrica, zvikuru zvicherwa, kuitira kuti zvisimudzire nyika dzemuAfrica. Vatenda Mwari nekuburitsa kwavati vari kuita mafuta edzimotokari nezvimwe zviwanikwa izvo vati hazvina kuonekwa nevanhu vakanga vapamba Afrika. VaMugabe avo vari kusvitsa makore makumi mapfumbamwe nerimwe muna kukadzi vati Afrika inofanira kugadzirisa nyaya dzemagandanga dziri kunetsa uye kugadzirisa magakava ekutonga munyika dzakaita seSouth Sudan, Democratic Republic of Congo, Central African Republic, uye kutsvaga kuti kushanduka kwemamiriro ekunze kogadziriswa sei kuti Afrika isafane nzara. Vachitaura pamusoro pedindingira remusangano weAU rekusimbaradza vanhukadzi nebudiriro, vaMugabe vati dindingira iri rinopa Afrika mukana wekutsvaga kuti yogadzirisa sei nyaya dzemadzimai munyaya dzebudiriro. Sasa chigaro mutsva ndivo vabva vaparura zviri pamutemo dindingira iri regore rino, rinouya munguva imwe cheteyo apo pava nemakore gumi nemaviri musangano weBeijing yemadzimai waiitwa. Sachigaro weAfrican Union Commission Amai Dlamini Zuma vataura pakutanga kwemusangano uyu vachikurudzira kusimudzirwa kwemadzimai uye kuti Afrika ibatane mushure mekutambirwa zviri pamutemo kweagenda 2063, gwaro rebudiriro reAfrica remakore gumi nemashanu ari kutevera. Vati agenda 2063 inofanira kuchinja Afrika zvachose. Munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon vataurawo pakuvhurwa kutaurwa kwemusangano uyu vakakurudzira vatungamiriri veAfrica kuti varege kuramba kubuda muhofisi kana nguva yakatarwa nemabumbiro avo emitemo yasvika. Vati vatungamiriri veAfrica vanofanira kuremekedza nyaya yekusiyira nahofisi kana nguva yakwana.
People around the world have expressed their concern about leaders who refused.
Ndiri kukurudzira vatungamiriri vemuAfrica kuti vange vachitambira kuti kana nguva yavo yakwana yekuti vabude muhofisi vasachinja mabumbiro avo emutemo, asi vatambire kuti nguva yekubuda muhofisi yasvika. Zvino zvichiitwa zviri pamitemo uye vamwe vachiziva kuti ushe ndewekusiyirana. Musangano uyu unopera muAddis Ababa mangwana mushure mekuzeya nekutambira zviri pamutemo chirongwa cheagenda 2063. Ndakamirira Studio 7 muAddis Ababa, ndini Sandra Nyaira.
Tichiri panyaya iyi, kusarudzwa kwavamugambe kuti vaite sachigaro weAfrican Union kuri kutambirwa zvakasiyana-siyana nevanhu. Vamwe vanoti kudomwa kwavamugabe kuchaunza kunetsana kwakanyanya pakati peAfrica nenyika dzekumawirira, sezvo vamugabe nemudzimai wavo amai Grace Mugabe vakatemerwa zvirango zvekushanya neAmerica neEuropean Union. Gore rapera pakaita mutauro wakasimba apo vamugabe vakatadza kuenda kumusangano weEU neAfrica kuBrussels mushure mekunge varamwa vachiti mudzimai wavo ainge anyimwa visa rekufambisa. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama havanawo kukoka vamugabe kumusangano weUS Africa Summit wakaitirwa muWashington DC. Vamugabe vanopomerwa nyaya yekutyora kodzero dzevanhu, asi ivo vanoti daka iri riri kuuya nekuti vakagovera minda kuvatema. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata anengo yeZANU-PF uye vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Bright Matonga, kuti tinzwe maonero avo nezvekudomwa kwavamugabe.
Zvinoratidza kuti vanhu vemuAfrica vanotendeseka neutungamiriri hwavo. Vanotendeseka kuti utungamiriri hwavo huchasumudzirwa, kusumudzirwa kwemadzimai, nekuti ndo dingindira riripo kana kuti theme, empowerment of African women in Africa. Zimbabwe ndo inoratidza kuti iri pamberi pekutungamidzwa kwemadzimai. Takatanga kuita mutungamiriri anotevedza mutungamiriri mudzimai, maministri akawanda, madzimai akawanda ari kusumudzirwa. Saka injigere dzina vavo dzavanoziva dzinozivikanwa kuti ivo vakazviita vanogona kuzviita zvokutungamirira madzimai nenyaya yeempowerment iri kuitwa muno muZimbabwe. Saka uyezve idanho reZimbabwe rekuti inge ine utungamiriri ihwohwo, nekuti utungamiriri uru hunotungamirirwa nenyika dziri kuchamhembe kwedu, kunorth, south, east. Vanhu vanenge vachipa uchairman ihwohwo hwokutungamirira. Iko zvino danho racho ranga riri rekuZimbabwe. Uye toti Zimbabwe yakambozvisiya ikati aiwa isatikwanise kana kutungamirira SADC kana iyo EU, nekuti tine kupopotedzana kwatiri kuita nenyika dzekuchamhembe dzekuEU. Asi ndinoti izvozvo zvahapasisina, vanhu vava kutaurirana, vakuda kuona kuti chii chingaitike kuti nyika dzese dzinge dzichishanda pamwe chete.
Asi kavamwe vari kuti ko vamugabe vadi kumbotanga vapedza matambudziko akatarisana nenyika aya, zvikuru munyaya dzezveupfumi, vasati vaenda kunotonga zviri kune dzimwe dzimba dzevamwe.
Chete kuti matambudziko enyika haapere nekuti vamugabe varega kuita chairman weSADC. Zvinotenda zvakadaro nekuti utungamiriri hwavo huchaita kuti vapote vachikoka dzimwe nyika kuti dziuye muno kuzotungamirira danho reAfrican Union.
Nengo yeZANU-PF uye vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko Dr. Bright Matonga vari parunare muHarare. Tabatawo nyanzvi munyaya dzezvekutyidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri, kuti tinzwewo divi ravo nezvekudomwa kwavamugabe.
Uku kudomwa kwavaitwa hakusi kuti ivo ndivo vapihwa kukudzwa. Zvinhu zvakagara zvakarongwa kuti usachigaro weAfrica Union unotenderera mumadunhu eAfrica anobvira kuchamhembe, kumabvazuva nekunyika dzekumadokero zvakasiyana-siyana. So kupiwa kwaitwa vamugabe kunzi vasachigaro hazvinyanyoshamisa Stereki. Zvinhu zvagara zviri mubumbiro remutemo weAfrican Union. Mutongi angange anga ari pachigaro muZimbabwe dayangari changirai kana ungari munangagwa aigona kungari yangonziye biasarudzwa saka hakusi kuti vamugabe vasarudzwa anenge my elections kana kuti sarudzo chaicha iyo hapana sarudzo
ko zvichasiya ukama hweAfrica nenyika dzekumawirira neAmerica huri papi chaizvo nekuti ka idzo nyika idzi dzakatemera vamugabe zvirango zvino vanenge vachishanda sei
zvichaisa zimvuri yakakura kwazvo paukama hweAfrica nenyika dzekumadokero nyika dzakaisa zvirango zvekutemera vana mugabe nemudzimai wavo nevamwe vashoma vavo saka zvichakanganisa mafambirwo ebasa reAfrican Union ndiwo patingangoti ipapa African Union yaita kunenge kupusa kusaingwara kuratidza kuti haina hanya nekuti munhu wayasarudza achatadza basa kana kuti achashanda zvakanaka here African Union ingadai yanga yafunga izvozvo zvekuti munhu atiri kusarudza uyu achabvumidzwa kufamba here achaita ukama hwakanaka here achaita kuti Africa ive nembiri yakanaka here kana kuti yakutobva maturo nepamusana pekuti munhu uyu anorambidzwa kubva kacha kusvika kunyika dzekumadokero
tichitarisawo mabasa anenge akuitwa navamugabe zvino hazvina kumira zvakanaka muzimbabwe ndiwo zvakare sachigaro wesadhak tiri kuona kuti kuDRC kuri kumuka bopoto kochitiwo vosarudzwa iwo kuti vange vachitungamira African Union kune matambudziko akawanda akaita sana Boko Haram ana Al-Shabaab nezvimwe zvakadaro munoona vachikwanisa here kutungamira masangano esaya
vamugabe havatombozvikwanisa kutungamirira kugadzirisa madambudziko ese akatarisana neAfrica akawanda kudaro ivo vari kutadza ekuZimbabwe avatadza kwenguva yakareba nguva yese yavanga vainayo kuti vagadzirise kuZimbabwe chete vatadza saka pagore rimwe chete ravachanzi vatungamiriri Africa hapana tariro yekuti vangakwanise kugadzirisa madambudziko anonetsa akatarisana neAfrica anosanganisa neamataura yana Boko Haram iri kupedza kuponda vanhu
nyanzvi mhanzi zvokudzidzana nedzimwe nyika uye vaimboshanda kumuzinda weZimbabwe kuEthiopia vaClifford Mashiri vari parunare muHarare.
Bato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai nhasi rakwira kudare repamusoro-soro richida kuti dare iri rimise sarudzo dzeby-election dzakaziviswa kuti dzichaitwa muna Kurume gore rino mumatunhu eMount Darwin West nechirumhanzu Zimbabwe richiti urongwa hwacho hausi pamutemo. Magweta ebato iri eAtherston and Cook asvitsa magwaro avo kudare iri nhasi achida kuti rimise kugara kwedare rinotambira mazita evanhu vachakwikwidza renomination court. Gweta riri kumirira MDCT munyaya iyi vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti vanga vakabatikana asi vatenda kuti vasvitsa magwaro aya kudare nhasi. Bato reMDCT riri kunyunyuta nekusavepo kwegwaro revavhoti kana kuti voters roll pamwe nekushayiswa mukana kwevanhu vanoda kunyoresa kuti vave vavhoti. Vakwirirwa kudare vanoti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avo vakazivisa zuva richaitwa sarudzo idzi kuti gurukota rezvemitemo vaEmerson Mnangagwa, mabharani mukuru kana kuti registrar general, sachigaro weZimbabwe Electoral Commission amai Rita Makarau, zeki yacho pamwe naAttorney General. Bato reMDC rakatozivisa kuti harisi kuzopinda musarudzo idzi kana mitemo inobata zvesarudzo isina kugadziriswa. Mount Darwin West yaimirirwa nevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru, kuchitiwo chirumhanzi Zimbabwe ichimirirwa nevave mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Tabata munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora kuti tinzwe zvizhinji.
Hongu, nhasi takwidza kudare reConstitutional Court nyaya yokuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinofanira kufambiswa sei. Pamutemo wedu weConstitution, kuti pave nesarudzo panofanira kunge paine voters roll rakagadzirwa neZimbabwe Election Commission, kwete rakagadzirwa naregistrar general. Isu kana we MDC takanyorera ku Zimbabwe Electoral Commission tichibvunza kuti vatipe voters roll rinoratidza vavoti vari mu constituency imwe naimwe ndokubva vati pindura vachiti voters roll havana asi President Mugabe vakadeclare kuti musi wakati wakati kune kuchitwa mabai elections saka isusu hatikuziva kuti mabai elections iwayo ari kushandisa voters roll rip kana paine sarudzo inodaidzirwa mamwe mapato asina kupiwa voters roll sarudzo iyoyo haisi pamutemo uyezve sarudzo iyoyo haifani kuitika
vamonzera vamwe vangada kuziva kuti sei bato renyu rakwira kumataredzi mhosva iro risiri kupinda musarudzo sezvamakazivisa
takanyika tamba kuzeti madate nomination court asati asvika tichida kuziva isusu kuti seMDC tinopinda here musarudzo kana kuti kwete nokuti tine chisungo checongress chekuti hatipinde musarudzo kusvika zvinofanira kugadzirwa zvagadzirwa sarudzo dzova dziri pachena saka takakumbira voters roll iroro tikabva tarinyimwa hataikwanisa kupinda muelection tisina voters roll iroro rinopangidza kuti vagari vemount garini vari kunovhota ndevapi vagari vekuchirumhanzu vari kunovhota ndevapi saka hatiendi kusarudzo kuita kuti tichallenje election tinobvumirwa nemutemo kuti tigadzirise mutemo uteedzerwe isu tiri kuti sarudzo yese yaitwa nyange kuti yaitwa nhasi yaitwa mangwana ikaitwa pasina voters roll ragadzirwa nezimbabwe election commission uyezve rekuti munhu wese ane kodzero yekuriona kusanganisira mapolitical parties ari kukondesta sarudzo idzodzo dzee dzichiitirwa murima uyezve hadzisi pamutemo
imi bato renyu raizviziva kuti amai mujuru munhu anga asingafaniri kunge achiramba ari nhengo yeparamende nekuti vanga vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika sei makarega zvichisvika pazvasvika nhasi
isu taifungidzira kuti hurumende iyi ine musoro uyezve ihurumende ine vanhu vakanga varipo painyorwa bumbiro taifungidzira kuti vachateedzera mutemo asi takazoona vakutoita ziendana kuenda vasingateedzeri mutemo saka isusu tiri kuti enough is enough zvakwana taakuda kuti mutemo wezimbabwe uteedze
vanga vari munyori mukuru weMDC Tiva Douglas Monzora vari parunare muHarare nestudio 7
makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamudzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaintaneti rinoti www.voashona.com. Tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vatereri musakanganwa kuti munokwanisawo kutibata pa 909 AM 4930 kana pa 12080 ne15455 kHz pa shortwave.
Tinodawo kukuzivisai kuti chirongwa chenyu chave neFacebook page. Endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Tinodzokorora zvakare Facebook page yedu www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vemuIraq vanoti chikwata cheIslamic State chauraya mumwe mukuru mukuru wevarwisi vechikedish nevamwe vake vashanu. Zvinonzi Brigadier General Shiko Fatia nevamwe vavo vafa nhasi mukurwisana kwaitika pedyo neguta reKirkuk.
Musangano weAfrican Union watsigira nhasi kutumirwa kwemauto anosvika zviuru zvinomwe nemazana mashanu kuti anorwisa chikwata cheBoko Haram. Nigeria, Cameroon, Chad, Niger neBenin dzakawirirana kushanda pamwe chete mukurwisa Boko Haram iyauraya zviuru nezviuru zvevanhu muNigeria. Chikwata cheBoko Haram chapamba nzvimbo huru mudunhu reBono iro rinoganhurana neCameroon pamwe neLake Chad.
Mauto emuJordan anoti achakamirira humbowo hunoratidza kuti uto renyika iri remuchadenga riri kutyisidzirwa nerufu nechikwata cheIslamic State richiri ripenyu mauto mutauriri wemauto vamadhu au ameri vanoti vakuru vakuru vari kushanda zvakasimba nguva dzose panyaya yemutyairi wendege uyu Muta au Kasebe uyu akapambwa neIslamic State mushure mekunge ndege yaityaira yadona.
Makaterera ku Studio 7 tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Sangano re Voluntary Media Council of Zimbabwe ne Zuro Maneru rakaparura gwaro renzira inofanira kutevedzerwa nevatori venhau. Gwaro iri rakanyorwawo mururimi rwechishona ndebele pamwe netonga. Ivan Chifera anotipanya inotevera.
Vachitaura apo vaiparura gwaro iri iro rakavandudzwa nekuwedzera chikamu chekuti vatapi venhau varemekedze kodzero dzemadzimai, sachigaro webhodhi resangano iri rinoona nezvekutevedzwa kwemitemo yebasa kana kuti Ethics Committee vatafuma machakaire vakati gwaro iri rakanyorwa nemitauro inoita kuti veruzhinji varinzwisise. Vamachakaire vakatiwo vakaita izvi vachitevedza bumbiro remutemo wenyika iro rinocherechedza mitauro 16. Vanoti vakatanga nechishona, ndevele netonga, uye vachadhinda gwaro iri nedzimwe ndimi kuti vanhu vese muZimbabwe vawane nekunzwisisa gwaro iri zvisinei nekuti vanogara kupi. Vanoti kana veruzhinji vakaziva mitemo yemashandiro anoita vatapi venhau nekufambisa mashoko, vanokwanisa kukwidza nyaya dzavo kusangano iri kana vachinge vakanganisirwa nevanhu ava. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaWilliam Dewa vanoti zvaitwa neVoluntary Media Council zvakanaka chose sezvo zvichireva kuti vanhu vese vave kuziva mashandiro anofanira kuitwa nevatapi venhau.
Ivo majournalist zvavanonyorera havanyorere vanhu vanotaura chirungu chete, havanyorere vanhu vanotaura ndevere, havanyorere vanhu vanotaura shona chete, vaisa nechitonga. Kunyaichoti dai vatogonikwanisa vatoisa kana kuti 10 malanguages kuratidza kuti zvavanoburisa kana dzava nhau dzavanoburisa dzinenge dzichikwanisa kusvika munhu wese.
Mukuru wesangano runoona nezvemadzimai ari munyaya dzekutora nhau nekufambiswa kwemashoko reFederation of African Media Women Amai Abigail Gamanya vanoti vanofara kuti gwaro recode of ethics rave mundimi dzakawanda.
Vanhu vanoteerera nhau dzingava pamaredhio kana pamatvhi vanenge vane kugunun'una kwavanenge vainako, asi vanenge vasingazivi mukana yekuti kana ndisina kufara nezvandanzwa kana mifananidzo yabuda ndinoenda kupe, kana ndikaenda ikoko chii chinonoitika. Saka mabhuku aya aburitswa nevmcz anobatsira kuti isusu midhia yacho netinge tiri accountable.
Mumwe mutori wenhau anoshanda akazvimiririra Byron Mutingwende anoti kunyorwa kwegwaro iri nendimi dzemuno kunoreva kuti veruzhinji vanokwanisa kushandisa gwaro iri.
Izvi zvakanakira kuti kuvazhinji kune veruzhinji venyika ino vaakuziva kuti kana mutapi wenhau akaita basa rake nenzira isiyo, vanoziva kuti voendepi nezvichemo zvavo kuti vari mubasa iri vaite basa nemazvo.
Zvichakadai, sangano reVoluntary Media Council of Zimbabwe rinoti pane zvichemo 33 zvakasvitswa kwariri gore rapfuura, uye pazvichemo zvakawanda vanhu vainge vasiri kufara nemanyorerwo aiitwa nhau mapepa nhau asiri ehurumende. Sangano iri rinoti zvichemo zvizhinji zvakagadziriswa zvakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Watch rinoti dzihurumende dzepasi rose dziri kukanganisa zvikuru apo dzinosiya kodzero dzisina kuchengetedzwa apo dzinenge dzichisimbaradza kuzvichengetedza. Mugwaro raro repagore raburitswa nhasi, sangano iri rinoti Nigeria, Iraq, Syria, Israel neAmerica dziri panyika dzinoshandisa kuzvichengetedza mukutyora kodzero. Tabata chipangamazano cheHuman Rights Watch vadewa mavhinga kuti tinzwe zvinoreva gwaro ravo kunyika dzakaita seSouth Africa neZimbabwe.
Utungamiri hwakanyanya munyika dzakasiyana havasi kukoshesa kurevero dzevanhu. Totora nyika yeSouth Africa toona kuti dambudziko ranga riri ripoti rekuti vane bumbiro rakanaka kwazvo remitemo itevedza pakuremekedza kodzero dzevanhu. Zvakarewo mapurisa emSouth Africa ata dambudziko rekuti havasi kunyaya kure kodzero dzevanhu vanoratidzira pari kuita mhirizhonga yakanyanya mumaoko emapurisa isiri kugadziriri rimwe dambudziko zvemusouth africa nderekuti vanhu vabva kure vekune dzimwe nyika vanoita sana Zimbabwe, Mozambique, Malawi nevamwe shungurudzwa nevekusomalia Ethiopia vachipwanyirwa midziyo yavo, misha yavo, zvitoro zvavo panyaya inonzi Ethiopia. Hurumende yeSouth Africa haisi kutora matanho anofadza ekugadzirisa kana kutsipika dambudziko iri. Zvakarewo tinokurudzira kuti enda kwayo kunze kumasangano akaita United Nations haisi kunyanya kusimbisa donzvo rekodzero dzevanhu ndorivatinaro kuZimbabwe, nekuti tinoona kuti pava nebumbiridzwa remutemo ravapo asi harisi kunyanya kuva tichitarisa kodzero dzevanhu vana veZimbabwe, kunyanyei panguva yapfuura vanhu vakatamiswa svika zviuru makumi maviri kutokwe mukosi kudhamu retokwe mukosi, kodzero dzavo hadzina kuremekedzwa. Aona zvekuti mapurisa awo ari kuramba achityorawo dzimwe kodzero dzevanhu mukati meZimbabwe. Saka tiri kukurudzira utungamiri hwenyika yavamugabe vakabata matomu kusadak zvakare vanogona kunge vachitungamira African Union pamangwana ngavaremekedze kodzero dzevanhu muAfrica.
Chipangamazano cheHuman Rights Watch vadhuva mavhinga vachitaura vari parunare muSouth Africa.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM nasi tiri kutarisa zviri kubva kumusangano weAfrican Union uyo uri kuitirwa kuAddis Ababa kuEthiopia.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza namba dzenyu kutora kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Yashika nguye tinoverenga tsambambozha dzenyu pamwe nematext message amatumira. Munyori wekutanga anoti makadi jongana blessing, tinokutsigirai mese zvenyu vanoshanda pastudio 7. Koloida moyo anongotenderera mamutare chete here? Ngaambosvikawo kumusha kwangu kwamutasa panyachibva apo kubva nyika ichisununguka budiriro yakavepo mugwagwa chete unongofamba mombe, mombe dzacho dzisina dhibha. Kukiriniki wotoenda usati warwarisa apa mufunge ndopakachengeterwa varwi vorusununguko. KK bus unotoriwonawo rahaiwa ndimhoriserewo mai mwana esinati nevana vake Takunda na Prosper. Ndini Andrew Kudumba Mount Pleasant Harare.
Mumwe anoti makadi jongana blessing kuno kuZimbabwe tinofara chose pamberi nenhau dzechokwadi.
Nasi ndichafara zvikuru kana mukaverenga tsamba yangu. Ndinodawo kumoresawo mhuri yekwa Mandinyenya yose. Ini ndinonzi Kindred Mandinyenya from Berengwa.
Makadi boys re Studio 7 ndinonzi Tariro Mangena. Ndiri Machiwota Masamuriwo. Ndikwazisirewo Nation Muchenje, Tabeth Mangena, Hamilton Mangena, Hezel Tokozile Mangena, Tsitsi ari kunyanga kuChemondo, Tinashe Tsumbunu ari Masamuriwo, Maria ari kuChipinge, Leroy Nerera ari kwaMuda nevanondiziva vose.
Mumwe anoti makadi hama dzangu dzeStudio 7, rambai muchitipakurira nhau dzechokwadi. Muri kwazisirewo vanhu vose vemurehwa West Constituency, vana Tobias Tsuro, vaZhanje, mai Ururu, mai Marutsi, vachanetsa. Ndini Chipfikwa Peter.
Aiwa vateereri, nguva yedu ndo inenge yaita shanje. Tinoti rambai muchinyora tsamba kune vane tsamba dzasina kuverenga nhasi. Aiwa musaore moyo kwasana yamanisha Mwari pano pa Studio 7. Email yedu inoti studio7@voanews.com. Matext message kana WhatsApp tumirai kunamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoitwa sachigaro mutsva weAfrican Union.
MDCT yoenda kumatare ichida kuti sarudzo dzeby elections kuMount Down West nekuChirumhanzu, Zimbabwe dzisaitwe kudzamara zvinhu zvaitwa zviri pamutemo.
tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana.
Asi kana muchida kutumira tsamba mbozha tinokuyeuchidzai zvakare kuti tumirai ku studio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndichitumirai zvakanaka vateereri.
Neni wenyu Blessing Zulu, tokusiyai mina Chris Gande, mina Chris Gande na Jonga.